Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 6 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission, amai Lois Matandamoyo vakadomwa semuchuchusi mukuru wenyika. Muzvinafundo Gift Mugano vakabviswa mubhodhi resangano rinosimudzira kutengeserana nedzimwe nyika reZimTrade. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kana mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vachida kubetsera vaEmmerson Mnangagwa neZimbabwe, vanofanirwa kutaurira vaMnangagwa chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika mbiri idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakadoma sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission uye vari mutongi wedare repamusoro reHigh Court, amai Lois Matandamoyo semuchuchusi mukuru wenyika kubva nezuro. Mugwaro rakaburitswa nezuro munyori mudare remakurukota pamwe nehofisi yemutungamiri wenyika vaMartin Rushwaya vanoti amai Matandamoyo munhu ane ruzivo rwakanyanya munyaya dzezvemutemo kuburikidza nekushanda kwavo mumapoka akasiyana-siyana ehurumende. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vanoti havaoni amai Matandamoyo vaine zvikuru zvavangashandura kana pachitariswa kuti havana chikuru chavakangasikamwa nacho kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kubva zvavapindako muna 2019. Jonga Kandemiri abatagweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Semazivira atinoita izvozvi vajoka Kandemiri, mai Matandamoyo vachiri mutongi mukuru wedare reHigh Court, vanofanirwa kunge vachizviresignisa kubva kuva mukuru wedare reHigh Court kuti vange varivo muchuchisi mukuru weZimbabwe. Havangakwanisi kunge vachiita mabasa iwayo ose ari maviri, saka ngavachisiya zveutongi vamboita zvokuchuchisa vanhu.
Pane zvamungaona zvavangashandura here munyaya dzekuchuchiswa kwedzimhosva?
Ndakashanda namai Matandamoyo zvikuru vachiri kuLabour Court, vari judge vekuLabour Court. Munhu wandinoti ini pache zvangu zvangu munhu aishanda zvakanaka zvikuru vari kudare reLabour Court, akabva ikoko vakaenda kudare reHigh Court. Anga ari mutongi anga anechiremerera zvikuru vari ikoko zvakare. Naizvozvo ndinofungira kuti mai Matandamoyo ne experience yavanayo kushanda basa rekutonga dzimhosva nematare ose avapinda, munhu wandingati vakakwanisa kunge vachirangarira kuva nendangariro dzemabasa ose avapinda nge vari mutongi nekuziva kuti vanhu vose vanoenda kumatare vanofanirwa kunge vatsvakurudzo dzavo dzekuti ndovaita matare uye kunzi vasaendesa mhosva dzisina maturo kumatare.
Munoona here vana veZimbabwe vachitambira kudomwa kwaamai matanda mwoyo semuchuchisi mukuru wenyika?
Ndinoti ini vana veZimbabwe pari zvino vakabatikana nekubva musarudzo uyezve nekupiwa zvinzvimbo zviri kuitwa nemutungamiri wenyika. Ndinoti vanhu vari kungoona sekuti mutungamiri wenyika ari kungodoma nekusarudza vanhu vanobva zvikuru padyo naye. Ndinofunimba kuti mai matanda mwoyo havazonge vachipomerwa kunge vari umwe wemunhu anosarudzwa nekuda kwekubva pedyo uye kunge vari munhu ane mhuri yanga iri pedyo nemutungamiriri wenyika.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri. Tabatavo vanoongorora zvematongerwo enyika vari gweta muzvare Jackie Sande kuti tinzwewo maonero avo.
Kugadzwa kwaamai matanda mwoyo saprosecutor general chinhu chatangotarisawo kuti tione kuti sezvo vanga vari kuzeke hatina zvatakaona zvakanyanya zvakabuda maringe nezvataitarisira kuti panhau dzeuori kunyanyanyanya mumabato ehurumende umu kuti taitarisirawo kuti tichaona vachidzingirira chaizvo vari kuita nyaya dzeuori mukati mehurumende nemukati mekutengwa kwezvinhu nekugovewa kwematenda hasina kuona nyaya idzi dzichinyanyoferefetwa. Saka kupinda kwavaita havo paprosecutor general kutoreva kuti ivo vakatokundikana kwavanga vari uku kuzeke nekuti kubvira pavakaiswa kusvika musi wavazoiswa kuita prosecutor general hatina zvizhinji zvakanyanya zvatakaona zvataitarisira maringe nenhau dzecorruption.
Advocate Sande, sezvo amai matanda mwoyo vachinja mabasa vakaunzwa munharaunda yebasa ramunoita, chii chamunotarisira kuti vaite? Chii chamunotarisira kubva kwavari mubasa ravo?
Muchigaro chavo chitsva ichi chokuva prosecutor general tinotarisawo kuti tione kuti nhau dzichazeyewawo zvakanaka zvisina fear kana kuti favor minzira chaiyo inotarisa kuti wese mwana weZimbabwe anongobatwa nenzira yakaringana. Kunyanyanyanya panhau dzematongerwo enyika tetisingatarisiriye kuti tione vanhu vachishungurudzwa nekuda kwemuonero yavo panhau dzematongerwo enyika. Vangoita basa ravo nemazvo, anofanira kunge achitongwa kana kuti achichuchiswa ongochuchiswa, asingafaniri kunge achichuchiswa ongosiyiwawo asingachuchiswi, kwete kuti vanhu vanogona kungochuchiswa nekuda kwemionero yavo panhau dzematongerwo enyika. Saka tinotarisira professionalism kuna amai matanda mwoyo pachigaro chavo chitsva uye tinovakurokotedza nechigaro chavo chavapiwa ichi.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari gweta muzvare Jackie Sande vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gurukota mubazi rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava vakadzinga basa muzvinafundo Gift Mugano kubva mubhodhi resangano rinosimudzira kutengeserana nedzimwe nyika reZimTrade. Vachitaura nemutori wedu wenhau Taboka Ncube, muzvinafundo Mugano vanoti vadzingirwa kuti vanotaura chokwadi asi havasi kuzonyarara.
Hurumende yamunangagwa haidi vanhu vanomira pachokwadi, zvingava zveeconomics, zvingava muono mumwe wematongerwo enyika. Saka ndiri kuona kwemakore vakapinda panew dispensation vakanga vachitwa chidanho chekuita silence, maopposing voices. Muchaziva kumashuroko ndakanga ndiri chairman weZisco, ndakarizaina 2020 muna June. That's for 10 months. Again, which is nyarara usataura economics nekuti tabwiza chairman. Saka ndakaridzana ku Zim Trade ndakandiriko andina kuridzana kuti minister waiko anga asinga complain. Asi mwezi mishoma yapfuura iyi vakanga vasikuifara nezvendaitaura pamhepo nemuma social media nepamedia dzakasiyana siyana. Marenge neeconomy kuti ripenda kupi. Even nemawanira angu papolitics. Ndofunga kuti ndine right nekuti muZimbabwe tichitasa bumbiro remutemo wenyika.
Saka zvamadzingwa kudai muchanyarara here?
Ivo kufunga kwavo vanofunga kuti ndichaita mudumbu ndoshinyarara. Kushanda pa board uri board member haisiri basa rekuforera rinopuwa payslip. Kutobatsira nyika taibatsira avo vanotengesa zvinhu kunze kwenyika nechenjedzo neruzivo rwatinarwo. Ndokuva munoziva kuti ndiri professor weinternational trade. Saka kuZim Trade ndainyatso kufita zvakanaka nekuti taipa mazano kumanagement kuti vabatsire vechidiki, madzimai nemakambani vanoda kutengesa kunze kwenyika. Saka vandidzingasi handitotaura kutotaura kauko hatinyarara nekuti tine right yekutaura. Asi ndinonzwa tsitsi kunyika kuti hurumende iripo yabva yadzoka ye-1965 yaSmith regime and hakuna kwatinoenda nepfungwa dzakadai.
Pamuri kuti muri kunyaradzwa apa, mashoko api amanga muchitaura?
Kuti hurumende itonge inofanira kupuwa simba nevanhu veZimbabwe ndo vari kutungamirira. Saka kana usina kupuwa simba unotungamirane imombe yekubaka. Saka unoda kuvhiya uchitengesera mbucharirani vanhu vanoiramba nyama iyoyo. Saka chekutanga nechekudzorera mombe yawakapa moshanda woonekwa watenga mombe yako wechivhiya unonga wane simba rekuitengesera kuvanhu nekuti haisiri yekupa. Saka ndikutaura kuti chiri kudiwa pachirungu is to restore legitimacy. We need my elections are free disputed. ZANU-PF inozvinyepera kuti takatopinda hakuna kuyakapinda nekuti mhomho yevanhu vanopfuura 50% yevanhu vakuru muZimbabwe vanoda nezvonjamisa. Hapana mubvunzo ipapo. Evidence yatinayo ndeyekuti kana vachamisa vakapuwa 44% yekupiwa neZANU-PF neZEC ko dzavanga vanadzo ndedzipi? It means it's about 50%. Saka tinongo kutarisa ka vanofunga Zimbabwe is identical to ZANU-PF. ZANU-PF is too small, you know. It's maybe if they have a population here, my members could be 1 million or so members. Zimbabwe is 15 million people. Saka hazvigoneki nguva inei kuita matrix a1965 nguva inei our generation inozviramba.
Avo vanga vari muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare kuHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Asi mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vane maonero akasiyana.
Yes, izvi ndizvinoitika, ndozvakaitika kuti munhu anopuwa basa, opuwa basa oshanda, achipa maservisi iwawo, opakana maservisi iwawo asvika payo kuti haachadiwe, kondakti inobva yamiswa, munhu anobva amiswa basa. Izvi ndozvinoitika pamabasa ese, kuti munhu akapuwe basa, kana basa racho risisipo, maservisi acho asati achadiwe, basa rinombomiswa. Chasara ndechekuti is a foreign affairs, tinopa kutenda zvikuru kuna vamugano, nekushanda kwavakaita nesu, pavanga vachiri kupa maservisi avo achiri kudiwa kuministiri. Tinotenda zvikuru. Izvi zvinoitika kumakambani ese. Harisi zveministry of foreign affairs yega.
Avo vanga vari mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vachitaura parunhare kuHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti usahwira huri pakati pehurumende dzeSouth Africa neZimbabwe huri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe muZimbabwe pamwe nemuSouth Africa. Vachitaura pamusoro pemusangano muduku wakaitwa nezuro kubhodha reBite Bridge nevatungamiri veZimbabwe neSouth Africa vanongorora zvematongero enyika vaJoe Mabenge vanoti kana vaRamaphosa vachida kubetsera Zimbabwe vanofanira kuona kuti vamunangagwa vanoita zvinhu nenzira kwayo zvinobetsera zvizvarwa zveZimbabwe kwete kumutsidzira usahwira hwekuti vakarwa hondo dzerusununguko. Tabata vaJoe Mabenge kuti tinzwe maonero avo.
Mamiriro azvakaita pavahwande ndeyekuti sekutaura kwaita vamunangagwa kuti vakati vaonana na vara maposa kunyuyo kuvakanzwa kuti vara maposa vane urongwa hwavo hwekushanya kumusina wakati ndouyawoko ndouona imi mozoonawo divi rangu. Nyaya inotovapo panapa ndeyekuti namamiriro akaita zvinhu munyika kubva paitwa sarudzo kuti panozibwa kuti zvinhu hazvina kunyatsa kumira zvakanaka. Nyaya nekuda kwegwaro rakabudiswa neSadic Election Observer Mission zvinovashandira vamunangagwe kuti vape mucherechedzo wokuita sekuti ivo navaRamaphosa vane ukama hwepedo pedo chose zviya zvekutoti vane vaitoita sekuti ndibuda ndibudewo madzisahwirai pedyo pedyo. Izvi kuitira kuti kana ramangwana rikazoita sekuti pane zvazoti netsei nekuda kwedambudziko rinogona kunge rakaunzwa nesarudzo nemanyorero akaita Sadic Election Observer Mission nevamwe vamunangagwa vane vaida kuzozemberana navaRamaphosa, ndonyaya maonero andinoita nekuti vamunangagwa vangadai vari kushaya zvokuita munyika mavo zvakanyanya kudaro zvekuti vanongondomanya pamusinapo vomanya paBed Bridge. Vamunangagwa vanofanira kunge vakatoenda kuBed Bridge kare vakandovhura border post reBed Bridge rakavakwa nguva yavo zvekuti vava kuzodzokera vachiinda kudivi remusina kuri kuitwa zveborder management agency navaRamaphosa. Kwanguva kungoitawo
vamabhenge matauro pamusoro peusahwira hwevaviri ava mberi kwatiri kuenda uku takatarisana nei chaizvo?
Dambudziko ratova apapa nderekuti ushamwari huripo kana kuti hwaakutaridzika kuvapo pakati pavaRamaphosa navamunangagwa. Zvikazoitika kuti ramangwana panozoda mutongi gava muyananisi kana kuti vatete padambudziko remuZimbabwe, zvichitarisirwa kuti iyo South Africa ingangoita vatete vacho ivavo sezvayakaita muna 2008-2009 kusvika paitwe Global Political Agreement kusvika 2013. South Africa muutungamiri hwavaRamaphosa inenge isisingachanyatsokunge ichionekwa sekuti ingamira isina divi rayakarerekera. Saka zvinotozviringidza izvozvo zviri kutoitika apa, zvinozviringidza chose kana pakazoda kunzi paitwe nhaurirano dzinenge dzida kukokerwa kana naiyo South Africa, nekuti vamwe vanenge vaida kupinda munharurano vanoda kuti dzinge dzichikokerwa nemunhu asina divi raanozikanwa akazemberana naro.
Sokuona kwenyu vamabhenge, South Africa inoda kugadzirisa zvinhu muZimbabwe here?
Rimwe dambudziko raapo zvakare nderekuti zvaakuita sekuti South Africa hainei nekuti haitodi kuti zvinhu zvinake muZimbabwe. Nenhau yekuti South Africa inoita mari chose iko kubhodha kwamamuchiona vari uku. South Africa inoita mari isingambobviri nekuda kwamaZimbabwe naanongokurosa. Dzimwe nguva asingamboendi kure imo mumesina imo muya vamwe vachiinda kunana Louis Trichard uku, vamwe vachipfuurira zvavo mberi mbichana, vamwe vatozosvika Joni vachitenga zvinhu nekuzodzoka vachitengesa kuno, yatinoti kudyidzana iya kana trade pakati penyika mbiri idzi. As long as Zimbabwe zveupfumi zvisina kumira zvakanaka, South Africa pachirungu inobenefita. South Africa inobenefita from this crisis. Ndo saka muchiona dzimwe nguva zvichiita sekuti havana hanya nekuti zvinhu zvigadzirisike.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutongero enyika vajoi mabhenge vari parunhare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti panofanirwa kuitwa zvizhinji mukurwisana nekupedza kushungurudzwa kwevanhu mudzimba kana kuti gender-based violence. MuNewsday, bato reZANU-PF rinoyambira nhengo dzaro dzakakundwa musarudzo kuti dzidzose motikari dzebato reZANU-PF mapurisa asati auya kwavari. Vamwe vatsigiri vebato iri vakakundwa musarudzo vari kuramba kudzorera motikari kubato reZANU-PF. MuNewsday makare mune nyaya inoti goridhe rakatambirwa nekambani yeFidelity rakanga rawanda nezvikamu makumi maviri nematanhatu kubva muzana kana kuti 26% zvichienzaniswa nemumwedzi waNyamavhuvhu. Sangano reDignity Africa Foundation, iro rine muzinda waro muguta reBulawayo,
riri kubatsira pachena vanhu vane pfungwa dzekuzviuraya zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kuzviuraya muguta iri. Ukuwo hurumende yazivisa kuti ine urongwa hwekuchengetedza vakweguru kuti vasarasikirwa nezvavakashandira nemari dzavo dzemulandigere. Izvi zvakaziviswa nemutevedzeri wekurikota Republic Service Labour and Social Welfare Muzvare Mercy Dina. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mhega zvamunofunga.
Zanupiefu mutiitire mushe zvimwe zvinhu, muite sekuti makaenda kuchikomisa sekuti hamunoenda kuchikoro. Pezvo makutsvaga mumunhu anenge munzoro wekurikwa maMPN enhange tiri kusi. Tisi takamavhotera kaisusu, hamusi makavhota, tisi masitizeni takavhota. Hamubvisi chinhu chatakabvisa chatakavhotera kaisusu. Muchida kuisa chenyimi, majari akakungozvigadza sekuzvigadza kwamakaita purezidhendi wenyu. Akagadzwa nani, akavhoterwa nani? Haana kana munhu akamuvhotera munyika. Ezvamakuda kuita izvi, makuda kubvisa vatakavhotera isu muchisa venyu vamuruda. For this time kanganwai, ende tiri kuuya sakunga takanyarara. Tiri kuuya, tinyatsokuuya chako chako, tese masitizeni tiri kuuya. Hatisi kuzombomira, ende chimba hatisi kudzora this time. Taneta nemi ZANUPF, hatichada nezvezanupf. ZANUPF must go. Tichiwane rusununguko munyika, vanhu vanokufema. Makati makahwina inini, saka kana makahwina president ari kuswera achiadhopta vanhu, achirova vanhu, achisunga vanhu. Vana Jobscala vari kuti mujere kana makahwina. Chii chiri kuita vana Jobscala mujere? Vari kutsvagei mujere kana muchiti makahwina? Chii chamuri kuita kamuchiti makahwina? Kana wakahwina kachitongai kanyika yacho, tongai nyika yacho tione. Haitongeki, tonga nyika hunge mutonga macitizen. Tinoda mutungamiri asinga asiri mutongi asi kuti anotungamira. Nekuti munhu angagomutongi atungamiri. Taneta nezanupiyo. ZANUPF must go. Hatisi kutomboda zvezanupiyo.
Gore rino tichaonera zvova. Munhu angagwa achigona kuvaka nyika achingopa vanhu kuti pandukira isisi kunzi ndini ndati ndinorikola. Ndinorikola. Macitizens. Ichachitsva ichisi cha 99 zvaanodzokera kuna 99 kupenga mufanawo. Izvino taroona munhu angagwaira ari pano pabhodha paachida kunyengetedza vana mutsvaledhi kuti fungai vanhu kuzinguno kusouth africa. Zvino pakaipa ungaitioni ndimurambi pachiobeka.
Muri sei pastudio 7? Inini ZANUPF inondishamisa. Inowana mari yekubhadhara munhu kuti ataure kuti ndini munyori weTCCC iye asingazikamwe. Mari iyoyo yavanobhadhara vanhu vanodi kugadzira mapotoo. Mari iyoyo yavanobhadhara kuti abata promise mukwananzi tomupa mari vanodi kuisa development munzvimbo. Mvura iuye, kolera iisa ipere, mvura iwanike munzvimbo.
Zvino munongomugira mumakumbo seshiro tombomuda here? Iwe chavangwewe kana uri chingwasungata chezanu, ingoita zvo uzingwasungata hweZANUPF. Nekuti kuda kutivhiringa, tiri pamatambudziko isu, pakushungurudzika, pakufunganya. Kuti ko zvino toindepiko, totsvasure nemberi here? Kuno kuSouth Africa tinogara takangotatanzwa namapurisa. Izvo zvinhasi tafumobata jongwe muromo kumukira kuenda kumabasa usiku siku. Nokuda kwokuti mapurisa anga achipinda matinogara kune operation. Iwe ndopaunodobukura hako kubukura kuti kwahee, ngavabvisiwe, ndoita rico, who are you? And for what purpose yaunoitira rico iyoyo? Uchizviitira pane zvipa, tinombokuziva tinombowa nezvako isu. Ini kana kadota sena ndinombokuziva nhambowa nezvako iniwo chavangu.
Maswera sei pastudio 7? Uyo anonzi chavangu dzakanyatsokwana dzirimo chaimo chaimo. 9999 zvinhu zvaari kutaura izvi ndomashoko akadzidziswa nezanupf kuti ndozvaunofanira kungochitaura pese paunongochitaura pastudio 7. Isusu tiri mandeve zvokutaurwa nani? Zvabva kupi zvinhu zvauri kutaura naiwo chavangu? Awo baba wakawa naye akomana vana vanyari vachipenga kudaro pamberi penyika yese vachitaura zvisina basa rese kudaro. Baba waJeshua wangu kutaura nyaya dzakapusa kudaro idzodzodzo pane mahombwe amuri kuita Jeshua neZANUPF. Tinyareiwo neZANUPF. Ukuziva iwe chabangu uri munhu weZANU kutoita kuzvako zvisina nebasa rese. unofunga kuti vanhu vekumatemberere ndiko koko dzava dzinokwana manje kuti kuti vanga rasiswe kufunga kwavo because of you wakatozadziwa wako hututa kuzani PF kuti poto itaura zvine basa rese kwanireyo shavangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakulidzana kwayo neRussia neChina.
Tipanga mazano mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica, kana kuti US State Department Special Envoy and Coordinator of the Global Engagement Center vaJames Rubin vanoti zuva rega rega hurumende dzeChina neRussia dzinoburitsa mashoko asiri echokwadi nechinangwa chekuda kuti dzionekwe senyika dzakanaka mumeso edzimwe nyika. Vachinyora nezviri kuitwa nenyika mbiri idzi, vaRubin vakayambirawo kuti kufambisa mashoko enhema kunosiya remangwana renyika dzepasi rose riri munjodzi. Vanoti China iri kuedza nepose painogona kuti ive iyo inokunda dzimwe nyika dzose panyaya dzekufambisa mashoko asi ari enhema. Vanoti mukuita izvi, China iri kudira mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora munyaya dzekuita goods ramukanwa kusora zvinotaurwa nevanhu uye kumanikidza dzimwe nyika kuti dziite zvainoda. Gwaro iri rinodomawo zvinhu zvishanu zviri kuitwa neChina zvinosanganisira kuita goods ramukanwa kusora, kuita umbimbi ndoga pamadande mutande uye kushandisa masangano akazvimirira oga nezvibvumirano zvekudyidzana nedzimwe nyika kudzimanikidza kuti dziite zvido zvayo. Mapepanhau anonzi anombunyikidzwawo kuti asanyore zvakaipa zvinenge zvichiitwa neChina. VaRubin vanoti hurumende yeChina inotyisidzira vanhu pamadande mutande ichivambunyikidza kuti vabva varegedza kunyora zvachose zvinhu zvinenge zvichikanganiswa nehurumende iyi. Makambani ehurumende yeChina anonzi ari kupotawo achisora zvinyorwa zvevanhu zvopiwa kuhurumende iyi kuti izvishandise kuvambunyikidza. China inonziwo iri kuendesawo michina yayo yekusora kune dzimwe nyika dzepasi rino kuitira kuti vanhu vambunyikidzwe kunyanya vari munyika dzichiri kubudirira. VaRubin vanoti nyika yega yega ine kodzero yekuti itaurewo nhoroondo yayo kune dzimwe nyika pasina kumbunyikidzwa. Asi vanoti nhoroondo iyi inofanira kunge iri yechokwadi. Vanoti zviri kuitwa neChina izvi zvinokonzera kusagadzikana pasi rose. VaRubin vanoti zvinhu zvakakosha kunyika yoga yoga zvekuzvidzivirira uye kuremekedza kodzero dzevanhu zvapinzwa munjodzi nemaitiro eChina. Vanotiwo pakasatorwa matanho akasimba pamanyepo eChina zvichanetsa kuti vanhu vekune dzimwe nyika vakwanisewo kushora zvinenge zvichiitwa nenyika iyi zvikuru munyaya dzekodzero dzevanhu. Vanoti chinangwa chikuru cheChina mukuita izvi kuda kukanganisa chimiro cheAmerica neshamwari dzayo uye kuda kukonzera kusagadzikana pasi rose. VaRubin vati kuchenjedza vanhu nekuvapa yambiro ndizvo zvakakosha pari zvino. Vati matambudziko ari kukonzerwa nezviri kuitwa neChina akasagadziriswa zvichakanganisa nyaya yeutongo hwejekerere uye kukonzera kusagadzikana kwenyika dzakawanda. Vanoti America inokoshesa zveutongo hwejekerere nekuti ndo zvinounza kugadzikana pasi rino, vachiti ndo zviri kupa kuti vashushikane nezviri kuitwa neChina. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neChina neRussia. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weVOA News.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vanodomwa kuva muchuchisi mukuru wenyika. Muzvinafundo Gift Mugano vakabviswa mubhodhi resangano rinosimudzira kutengeserana nedzimwe nyika reZim Trade. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kana mutungamiri weSouth Africa achida kubetsera vaEmerson Mnangagwa, vanofanirwa kutaurira chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. mbiri idzi. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.